Musangano uyu waitirwa kumahofisi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC vagari vachiratidza kusafara zvikuru nekushayikwa kwemagetsi. Mumwe wevamiriri vesangano reHarare Residence Trust, amai Regina Bwakure, vati kudzimwa kwemagetsi kwanyanyisa muHarare zvokuti zvave kuremera vagari avo vanozoguma vanotenga parafini yekushandisa, izvo vati zvine njodzi.
Tikatarisa kunyanya nguyu nzvimbo yakaita seHatfield, Hatfield on daily basis, hatisuzivo kuti zvanetsa here kuti chii chiri kunyanyonetsa, chii chiri kunyanyoafekta macables edu ezesa kuti arubva angoputika akuremerwa here. Chii chatiri kurwacha semaresidensi kuti macables iwaya asaita sei, asanyanyoremerwa, asangonzi nhasi magetsi aenda, mangwana magetsi aenda. Zviri kunyanya kutiremera sevagari. Tirikuzopedzisira tazoto nda kunotenga gasi, tazoenda kunotengawo maparafina aya asinohutano kuti pakumashandisa anoitisa njodzi kazhinji fanika zvakaita separafini.
Mukuru weZETDC vaMilton Munoda wafa vabvuma kuti ichokwadi kuti magetsi ari kunyanya kuenda nekuda kwekuti mvura iri kunyanya kunaya, izvo zvinokonzera kudzimwa kwemagetsi sezvo tambo dziri kupindwa nemvura. Vativo dzimwe nguva miti minyoro iri kugumana netambo dzemagetsi, izvo zviri kukonzera kuti magetsi aya aputike obva adzima munzvimbo dzinenge dzichifanirwa kusviswa magetsi netambo inenge yaputika.
Mafotsi ekumabvukutafara Hatfield yemacables kuti wai achingoti kukaita makore obva adzima magetsi, wai achingoya overload here, haadi anongoda zuva chete here, chii chiri kuitika? It's true kuti magetsi edu ari kudzima zvakanyanyisisa netambo. Tambo idzi dzaka dzimwe dzacho dzati garei dzakagadzi, kana tikatora kuri kumabhuku munozova some design dzakaitwa kudhara ma1970 1960 something, aitwa madesigns kana anonzi colonial designs, ekunzi munhu mutema anga asina stove aingoema light chete. Saka izvozvo toda kuti tizvigadzire kuitira kuti tambo idzodzo dzikwanise kutakura magetsi anokwandirana nenharaunda, zvinhu zvichinyatsomiridzika zvakanaka. Kuna natizhanje kuya maiona vanhu vaiti pachibhokisi chimwe chete paizavwa vanhu vakawanda zvichingonzi malaiti, munhu anongoona laiti rimwe chete. Kwaitove nedzimwe nzvimbo even kuna naHighfields kwainzi kucherima kwonzi haiwa kwamukwiswe magetsi, anga ari mudzvanyindi anga aripo nguva iyoyo. Zvino zvinhu zvatoda kuti tikorekte izvozvo.
Mumwe mudzimai wechikuru asina kuda kudomwa nezita rake anoti kune madzimai maviri akashaya kuHighfield nekuda kwekuti mishonga yavo yechirwere cheshuga inofanirwa kugara mufiriji, asi vakazoshandisa mishonga iyi kwapfuura mazuva maviri zvikavhiringidza utano hwavo.
Kunana mangwende, kunana madzimai akashaya nepamusana pekuti havana pekuisira mishonga yavo. Vana mai ava vakashaya pekuti vaise mishonga yavo, vakanotora mishonga iyi after 2 days. Vairi vakashaya pari zvino takatonova kodzi hakuna.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza musangano uyu kuti imwe nyaya iri kusvika kumahofisi avo ndeyemarodha ari kunyunyuta nekubhadhariswa mari yemagetsi yakawanisa nevaridzi vedzimba. Mumwe manija weZETDC vaRafael Mashu vayambira veruzhinji kuti vasabe midziyo inoshandiswa nekambani yemagetsi iyi, sezvo kuita izvi zvichizosiya munhu akandwa mujeri kwemakore anodarika 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.